Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniraka naka vatereri, tinosanga na zakare manira nasi, urumusuwe mgoera gumiguru 6, 2018. Magati herera ku Studio 7, nevenyuro yenya ya zirikuitika Mzimbabwe, zamuno puwa ne Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikuya nenyena nekuti tikauya tese Zimbabwe takawandisa mabasa hakuna chiro tikati tuda kutengesa anotengera muende yani hapana tikati chizamo kurarama handiti kwakatoruka handiti kwakatongofanana nebondi yezvinezvi kuti bondi riri pa 600 saka kana ndine 600 yangu ndine 100 bondi saka ndikaenda kumushandire ndiri pari nani chiro izvinezvi bondi racho handiti pariri chiro kada unotenga kuZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500
Vanhu vakawanda vanoshaya votizira kuBotswana nepamusana pekuoma kwezvinhu munyika.
Zvinhu zviri kuamba zvakangodai kuoma nokuti sokuzova kwenyu takabuda musarudzo. Sarudzo idzi dzakange dzichikudzwanwa chose. Nyaya iyi haisati yapera nanhasi kunyange zvazvo vamunangagwa vakanzi wahwina. Neboka rezeki asi vachamisana nanhasi vari kukukwidza nyaya iyi.
Nyanzvi munyadze upfumi dzokurudzira kuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ifambire mberi. Tichakupai zvabuda mimitambo yemakwikwi echibuku Super Cup atambwa nhasi muHarare nedzimwe nzvimbo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwezvizvara zveZimbabwe zviri kupinda muBotswana zvisina magwara ekufambisa akakwana hunonzi huri kuramba huchikwira nekuda kwekuoma kweupenyu muZimbabwe. Shingirei Madondo anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Evelyn Katsenga avo vanoruka musoro mudhorobha reFrancis Town vanoti namo nenzara ndizvo zviri kuvadzinga munyika.
Tinoita tuye kuno kutigara kuno kuti tisina mapassport tiri mailegal immigrants kuti kumusha hakusikugarika nekuti mabasa hasikwani. Plus iko zvino mari yacho iri kunyanya kuyadzikira zvisingaiti ende zvinhu zviri kudhura hazvisi kutengeka so zviri nani kuti wozoshanda kuno wobva watenga zvinhu zvako kuno kuenda nazvo kumba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Melissa Moyo vanoti vanotizira kuBotswana nokuti mafuro emunyika iyi achiri manyoro pane kumusha.
Tiri kuuya nenyena nekuti tikauya tese Zimbabwe takawandisa mabasa hakuna chiro tikati tuda kutengesa anotengera muende yani hapana tikati chizamo kurarama handiti kwakatoruka handiti kwakatongofanana nebondi yezvinezvi kuti bondi riri pa 600 saka kana ndine 600 yangu ndine 100 bondi. Saka ndikaenda kumushandire ndiri pari nani chiro izvinezvi bondi racho handiti pariri chiro kada unotenga kuZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500
Mumwewo anoita mabasa emaoko ari muBotswana vaJohn Mambura vanoti cheuviri chavanowana mushure mekushanda muBotswana chiri nani pane kumusha.
Ini ndivana 3 vana vangu vanogara kuZimbabwe saka ndouya ndichikuya ndichisenza uno kuti ndichidzokera kuZimbabwe kuti vana vangu vabatsirikane. Hakumusha hakuna mabasa zvinhu zvakatioma kana mari yacho haiwanika.
Va Christopher Mutsindikwa vanotiwo vakasarudza kuuya muBotswana vasina magwaro nokuda kwekuti nguva yavanopiwa pamuganhu ishoma. Vanoti vakazvipira kugara vachiita wakitsi negonzo nemapurisa emuBotswana nokuda kwekuti mari yemunyika iyi ine simba pane kumusha.
Kuuya kwatinoita kunoku tinenge tichitsvaga kuti tikwanise kuti tisapote mhuri dzedu nenyaya yemaomero anenge akaita upenyu hwemararamiro atei tichiita kana tiri kumusha. Mari iriko tichikombeya nekumusha pakuveko kwayo tinoiwana nenzira yekuti pula imari isiri kukwanisa kutenga zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa zvekupfeka zvekudya nezvimwe zvese zvinodiwa paupenyu hwemunhu.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBotswana muzvarese kwakwenziyane wakaudza komiti inoona nezvemashandisirwo emari munyika nguva pfupi yapfuura kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda munyika iyi zvisina magwaro ekufambisa akakwana uri kuwedzera. Muzvaretsiyane vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro akakwana ekufambisa zvinosvika zviuru makumi mashanu nemazana mashanu nemakumi matatu zvakapinda munyika iyi mumwedzi waGunyana chete. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe inofanira kubatana zvakasimba kuitira kuti ikunde matambudziko ari munyika. Aya mashoko ari kubva kunyanzvi munyadzi yeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinhu zviri kuramba zvakangodai kuoma nokuti sokuzova kwenyu takabuda musarudzo. Sarudzo idzi dzakange dzichikwikwidzwanwa chose. Nyaya iyi haisati yapera nanhasi kunyange zvazvo vamunangagwa vakanzi wahwina neboka rezeki, asi vachamisa nanhasi vari kukwikwidza nyaya iyi. Saka zvinochireva kuti vachamisa nokubata kwavakaita madhorobha, vamunangagwa vobata maruzevha pakaita mangange. Saka mukatarisa manyaya dzematongerwo enyika, nyika yakaita nyama yamire nerongo nokuti hapana kunyatsomira zvakanaka. Vanhu vakapatsanurwa kuti vamwe vari kudiviri vekumadhorobha kunyanya avari uku vekumaruwa. Saka naizvozvo dambudziko ravepo iko zvino ndorokuti tichitarisana neupfumi hwenyika pane kukakavadzana kuripo maringe nokuti nyika iyi yofamba sei.
Zvii zvingaitwe nehurumende pari zvino mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika, nokuti tinoziva kuti izvo zvinhu hazvikwanisikeke zvichigadziriswa neusiku humwe chete?
Ya, zvinhu zvinofanira kuitwa munyika inenge yakaputsika, a broken country sedu, chekutanga kutanga kuunza vanhu pamwe chete. Tisatambomhanya kuita chinhu. Vanhu vanofanira kunge vaine kumaonera pamwe, vanofanira kunge vaine kunzwisisa kwekuti matambudziko edu akamira sei ndokuti tiri kuenda kupi. Kandoo rimwe dambudziko guru ratinaro iko zvino rokuti vanhu vazhinji vanoona sekuti hurumende yatakura vanhu musaga, vanhu havasinyatsoziwana kana kuona kuti tiri kuenda kupi. Kando zvinoita kuti kuve nekukahadzika.
Vakanyenze, vanhu vangade kuziva kuti izvo chii chingaitwe pari zvino nehurumende, nokuti hurumende tiri kuiona kuti iri kuedza kukwezva vekunze kuti vauye kuzotanga mabhizinesi avo muZimbabwe. Harisi danho rakanaka here sekuona kwenyimi senyanzvi munyadzi yeupfumi?
Hatisi kupokana kuti hazvina kunaka. Zvakanaka izvozvo kutaura nevanhu vekunze, asi kubaitange hama kuti vatorwa vakutye. Tisati taura nevekunze vatorwa, munofanira kutanga kutaurirana imimi muri mumba mumwe chete. Imi mabatana vanhu vari mumba, vekunze vanokutyai. Vanoona kuti makabatana, vanouya vasingavhunduki, vanouya vachiyatsoziva kuti tiri kuedza kuyanana nevanhu vakabatana. Ndo chimwe chinhu chatofanira kunge chitanga kuita, kutanga kuyanana isu tiri muZimbabwe, kuitira kuti vekunze vanyatsoona kuti vanhu vavakabatana vanofambika navo.
Vakanyenze, nderipi dambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa saizvozvi nehurumende kusanganisirawo bato rinopikisa reMDC?
Chinhu chokutanga ndataura nechekare inonzi nation building, yekuti tiumbe nyika, tive nechinhu chinonzi nyika. Nyika vanhu vamwe chete vakabatana vane chinangwa chimwe vari kuenda kumwe chete. Iko zvino sekureva kwandamboita pamazumbigama paya, hatina kubatana, hatina chinangwa chimwe chete, hatina gwara rimwe ratiri kutevera. Saka chinhu chatinofanira kunge tichitanga kuita ichocho chekuti tiunze vanhu vedu vange vakabatana. Ndo chinhu chikurukuru tisati tatombotaura nyaya yeupfumi hwenyika nezvimwe zvakadaro, nokuti kana tisina kubatana zvinoita sekunge majoka, mbongoro nemombe moda kurima. Hazviendi mberi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazana reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Dambudziko remafuta edzimotikari rinonzi riri kuenderera mberi zvikuru muguta guru reHarare, umo vanhu vazhinji vari kuswera vari mumitsetse vakamirira kutora mafuta aya. Mumwe mugari womuHarare vakuda musasiwa. Vanoti kusarongeka kwehurumende ndiko kuri kukonzera dambudziko iri. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Zviri kuitika nezvokuti mafuta ari kunetsa kuwana. Vanhu vari kupanika, saka vanhu vakawanda vari kuedza kutenga fuel at the same time. And zviri kunetsa ndezvokuti magaraji acho ari kutadza kuita keep up nedemand kudiwa nevanhu. So zviri kunetsa ndezvokuti mafuta acho paanobva asvika paservice station nitsika, vanhu vanobva vaita sei, vanobva vawandira chii mafuta aya. Saka maqueue acho akareba zvisinatomboita. Saka isu tiri kungoedzawo kuti vanhu vaite sei, vanhu vangu vasarwisane pamaqueue ivapo, nokuti pane mubva kuti akaviolence kakuitika futi, nokuti vanhu vaiuza kuwirirana zvakanaka. Saka tasikotiwo semazimbabwe ngatione kuti ngatirongeiseiwo zvakanaka, ngatigarei malaini edu chitedi kutese tichawana fuel. Ndofunga kuti sevataurira kuti reserve bank izvozvi nemaonero atiuja nemaziso edu, matraka acho anenge akuita sei akudiriva mafuta acho kumastation.
Chii chamunofunga kuti chiri kukonzera kuti mafuta aya ashayikwe munyika?
Kusarongeka kweRBZ, kusarongeka kweZANUPF, kunotingati ndomacalculus ezvinhu zvacho chaizvo chaizvo, kuti ndovanhu vari kutadzisa zvinhu kuti zvatofamba. Vachiziva kuti pane mota dzakawanda soso, vachiziva kuti kudiwa mafuta akawanda soso, mari dzacho dzinofanira kubuda dzichibhadhara mafuta ne kune nyika dzokutengesera dzikubuda nechii nenguva yakanaka. Saka pari kuita mabhotoneck, pari kuitika nguva dzekuti panomboshoshayika makanonza chii anopinza fuel. Saka tokumbirawo kuti hurumende wedu aitoplaning iri nani kuti tione kuti chii vanhu vanowana fuel pavanenge vachikwanisa pavanenge vachida. Takusarongeka kweRBZ neapangudya havasisina maidea, vakungofeja feja. And handifungi kuti vangatsonzwisisa kuti ikonomi iri kufamba sei. Ifite zvese zvavakuita zvavakungotidzosera kuna 2008. Saka isu tachifungira kuti tiwo manew technocrats pamuhurumende yaya vana mutungimirube ivava vachionawo kuti chii tonawo RBZ governor ari nani, tonawo kuti Zimbabwe ifamba, nokuti isusu tinobvumawo kuti ha zvinofanira kurwadza mishana zvisa zvanaka, asi tofanira kuonawo tese tirwadziwa including government yayo nevanhu vacho vari muhurumende. Hatikangotiwo vari kufamba nemota dzakanaka, ivo vakambopinda mukiwu here? Hatikungoti vakambopinda mukiwu, ndosaka vasina nzwisiso chichii.
Avo vanga vari mugari wemuHarare vakuda musasiwa, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tinorombo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Melania Trump vasvika nhasi muCairo kuEgypt, uko vatambirwa zvine mutsindo pagungano ranga riine mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi nemudzimai wavo Ensisa. Mushure mekushanyira muzinda wemutungamiri weEgypt pamwe nemuzinda weAmerica muCairo, amai Trump vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo inoyevedza yezvivakwa zveGreat Sphinx. Romania iri kuvhota kwemazuva maviri paurongwa hwekuda kuvandudza bumbiro remutemo yenyika kuitira kuti mutemo ujekese kuroorana sechinhu chinoitwa chete pakati pemunhurume nemunhukadzi. Kuroorana kwevarume chete pachavo kana wavanhukadzi pachavo hakubvumidzwe pasi pemitemo yemuRomania. Makateerera kuStudio 7, anemi muchirongwa chinhasi ndini wenyu Rachoto, ndiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tina amai Jessica Tembo avo vanoita zvekushongedza nzvimbo pangave pari pamuchato, pangave pari pakuroorwa kana dzimwewo nzvimbo dzinenge dzichiitwa zvemafaro. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Tembo, mungatitsananguriro kuti makatanga sei basa iri.
Thank you so much. Tinomufaro mukuru kuti ndiri pano nemi. Itanga ndoda kuti makorokoto neaward yamakareceiva kuWashington musuno unoyu. Makorokoto makuru makati inspire.
Aiwa, tinotenda. Tochipinda yedu muchirongwa chedu, mungatitsananguriro kuti muri kuita mabasa ei ikoko kuDallas, Texas kwamunogara.
Kuno kuDallas, Texas tiri kuita mabasa emaoko. Ndinoshongedza nzvimbo kune vaya vanenge vaine mitambo yakafanana nemichato, mabirthday nemagraduation ne any mutambo wekuti munhu ada kungocelebratewo zviri kuitika muupenyu hwake. Isusu tinowanikwa tichiuya ipapo panzvimbo kuzoshongedza nekuvagadzirirawo kuvasetera matafura kuitira kuti vavo vanozotora mifananidzo yavo iyaya zvinenge zvakarongeka zvichibuda zvakanaka. Saka ndo zvatinomirira isu tinoya neteam paground tokugadzirirai imimi makarelaxa zvenyu muchigadzirira mutambo wenyu.
Makatanga rini kuita basa iri rekushongedza nzvimbo uyezve semudzimai chii chakaita kuti mukofunga kuti izvi ndo zvamakuda kuita?
Basa iri ndakaritanga muna 2010. Ndakatanga officially 2010 but mushure mezvo ndaingoitawo zvekungobatsira yende ndichibatsira vanenge vachida kuita mitambo yavo but ndanga ndisati ndaisa mutengo pane zvandaiita. Saka kutanga kwandakaita ndakange ndichireza vana vangu vairi ndiri ndega ndichifunga kuti ndaita sei kuti ndiwane kamari ndichanake kungotiwo vana vangu vasarakidze kuti pamba hapana baba but vawane zvavanenge vachishuvira muupenyu. Saka ndakangotanga ndakange ndakagara pambhedha mumwe musi ndichitobvunza Mwari ndikati Mwari ndoita sei panapa. Ndakatonyatsonzwa izwi rake kuti pandakati zii tsvikanzi zvauri kutsvaga zviri mumaoko ako. What do you mean zviri mumaoko angu? Ndobva ndakabva ndatojekeserwa kuti ndinotoita izvi ende vamwe vanhu vari kutobhadharwa nezvo. Ndokutotanga kwandakaita kuita zvekushongedza izvi ndokubva ndatolaunja kampani ndikatonoregister. Zvisinewo makastomer kutotanga kutouya ende nhasi tiri pano.
Muri kutambirwa sei munzvimbo iyoyi yamunoita basa iri?
Munzvimbo inei ezvinezvi 10 years later ndopandakutonyatsotanga kuona kuti Euphoria Event Planning and Management yato household name yato nemukurumbira zvekutoti vanhu vakatoti Euphoria vanotoziva kuti kuna maitembo vanoita zve Euphoria. Saka kutanga kwandakaita ndakasapotwa zvikuru ne community yedu yemaZimbabwe. Unoziva kana uchitanga unenge uchipolisha up art yako nebasa rako. Saka ndakawana nguva yekunyatso polisha up zvandinoita but ndirikutoona kuti now 10 years later ndakutoita branch into mamwe mamakets ayaya andanga ndisingatombofungira kuti ndichapinda. Ndakuitira maIndia, ndakuitira varungu, ndakuitira vechispanyora. Saka ndakutoona kuti zviri kutoweramba zvichienderera mberi zvokuti akutofunga kuenda pane chimwe chinhano nebasa racho but uchitanga zvinoita senge zvinorema but dzimwe nguva kutongoramba urimo muprocess nao ndakutonyatsoona kutoti zvinhu zviya zvinenge zvaakutonyatsosvika pandairota kuti zvichasvika.
Kune vamwe vakateererawo vachiti ndingazvigone here zvakaitwa namaitembo munovati chii nyanya madzimai vechidiki?
Madzimai echidiki kunyanya teererai izwi riri mukati menyu uyezve teererai izwi rinobva kuna Mwari because Mwari pavakakusikai vakatoita zvavakaisa mamuri. Musateerere zvinotaurwa nevamwe, musanyanyosheya kurukunzi maita idea kuti ndakuda kutanga chakati chishandei musati manyanyo vhura muromo muchitaura taura because mumwe nemumwe anouya yowe achakuudzai opinion yake iye nekuti capacity yacho haana anogona kutokukanganisai kuti muinitiate zvamafunga kuti muite but chandoda kutaura ndechekuti pindai mazviri chakaiswa pamoyo wako chitangi it doesn't matter how small never despise humble beginnings chitangi pauta chitangira ipapo even if it means kukanga nzungu kanga nzungu dzako kusvika watozonzi newomat kunoku kana kuti neokay bazaar takuda kutosvitoka nzungu dzako saka chandinongotaura kuti ramba uchiita work on your art spend more time pazvinhu zvaunoziva kuti this is my purpose nekuti even zvikakutorera 5 or 10 years mukaverenga mabiography evanhu vari successful mumwe akapedza 10 years asati akamboziva kuti zvichafamba sei but rimwe gore panozongovhura rimwe door poita wave yauchariider o be always open kuti udzidze nekuti hauzive zvese uchitanga and itongo zvininipise ukazvininipisa uchaona pauchasvika and zvinoita chete
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai amai Jessica Tembo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous ngatisangane zvakare nemuswe mugovera zvondo rinouya tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipawo chirongwa chaanotipakurira nemuswe mugovera wega wega icho chinonzi upenyu hwedu kana kuti our lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maiya tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi nekutiwo ivo sesangano revakarwa hondo yerusununguko vari kuona sei mamiriro akaita zvinhu. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMahiya.
Mazvita enyu.
Vamaiya, tinoona svondo rino gurukotara zveupfumi vamutuli Ncube vakaturawo urongwa hwemashandisirwo avanenge vachitarisira kuti angaitwa mari kana upfumi munyika pamwe chetewo nagavhana wereserve bank asi vakawanda zvikuru masangano anomirira vashandi neanorwira kodzero dzevanhu vari kuti inzira inotoita kuti vana vezimbabwe vanga vachiita varombo kupfuuridza imiwo sesangano revakarwa hondo yerusununguko munoti
ini ndinoti vanhu matauriro avanenge vachiita vachiona ndichasenzesa mavara echirungu anonzi democratic centralism. We cannot ignore what people are saying at the moment. And the policies dzakataurwa kana kuti zvinyorwa zvakataurwa nenyaya dzezveupfumi kana zvaiswa muzviito ndaikumbira nyika yeZimbabwe kuti ipe nguva pfupi kwazvo nokuti rine manyanga hariputirwi kana zviri kutaurwa nevanhu nemaonero avo zvanyorwa pasi izvozvo tichazoona nenguva pfupipfupi kana tazoona izvozvo tinodzokerazve kwavari kuti onai izvi zvakadai nezvakadai zvaakuomesera vanhu iyoyo pachirungu ndeyo yavanoti evaluation over a short period people must be able to adjust because zvinhu zvisina kunakira vanhu.
Pane vari kuchemawo kuti hurumende naiyo Reserve Bank of Zimbabwe vakangoisa mitemo iyi neshanduko dzavakaisa munyaya yezveupfumi vasina kuita inganzi pachirungu consultation kana kuruwanawo masoro nevamwe veruzhinji imi munotiwo
no. I'm sorry, Jonga, whoever said that to anyone kana kuisa pa electronic media as such may have been a person who was not consulted. Iye hake kuda ari mumwe paine vamwe vakaitwa consulted. He can say that government ndevanhu vanokonsulta vanhu. This is what I know. But uyo akataura izvo zvanogona kunga asina kukonsultwa. Saka ndiri kuti akataura ngatizvinyora pasi because zvine basa. Government may not be, ainogona kutadza kuziva kuti uyu munhu ane certain noble idea yaainayo vokonsulta vamwe vasina. Ngatichipai hurumende a little bit of time and then we evaluate zvanhu zvataurwa zvacho.
Kuuyawo nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwaakuita zvinhu munyika imi muri kuonawo sei dambudziko irori?
Oh no, you see, look, Jonga, pane vakaita mari eliki panyika pano pano pasi patinogara kusiri kunogara Mwari nevakaita mari asi paivavo isina kuwanda seyaivavo ndo varikuita mabusiness ava handini ndizvika icho kwadi chokuti vanhu ivavo pano pasi ndo vane simba rokuisa dzihurumende kana kubvisa dzihurumende saka iye zvino kushaikwa kwezvinhu kunongonditaurira nyaya yekuti vanhu ivava havasi kuda kushandisa mari yavo zvavasiri kuda kushandisa mari yavo kuita bhizinesi ravo vari kuda kupa basa rakaoma kuhurumende kutsvaga mari yokuti ivo vaite mari ngatitenderane kajonga kuti kubva patakabvira kudhara paya paya tichiri kunetsika kuti vamugabe ngavabve paya even before and beyond vanhu vakanga vari mumabasa ava they have made money they have made profit and the profit normally pamabhizinesi needs to recapitalize business where are they putting their money saka vanhu vakaita saivavo vanonetsa kuronda isusu takaenda kuzvikoro zvedzinyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vakaita mari steric akatsigira hurumende anotsigira zvechokwadi asi kana asingadi hurumende iyoyo anosenzesa mari yomunyika imwe mukubvisa hurumende iyoyo
konyaya yekuti mari haichawanika mumabhanga vamahiya asi inowanikwa pamisika mitema mumigwagwa umu muri kuionawo sei
iwo handiti unozviziva kandemire kuti kana mari isingawanikwi kumabhanga vanoendisa mari kumabhengi vanhu haisi hurumende inonotsvaga mari yokuisa kumabhengi zvinoreva kuti mari vanhu vanayo vakagara nayo havasi kuendesa kumabhengi kwacho wochiti gavhumendi tipei mari kuitira kuti vataure masoko ekushata kwehurumende nokuti ivo mari vakaisa pasi pepiro mati dzirimo iye zvinezvi ndiri pa okay come and see matoli ari kupushwa nevanhu ini ndiri kutadza kuzvitengeva vari kupusha matoli mairi mane matatu mari yakaita saiyoyo vanayo vanhu people have got the money asi ndivo vasiri kuisa mari kubhengi
aiwa ndinotenda zvikuru vamaiye vamaita basi
tatenda
manga makateerera kumutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko rezimbabwe national liberation war veterans association vadouglas mahia muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
Tinotenda Jonga nechirongwa chawatipa nhasi totarisira zvakare chirongwa chinonakidza nemugovera unotevera. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi echibuku Super Cup Quarterfinals. Harare City 2, Highlanders 0, Chapungu 0, Caps United 0. Sezvo mutambo uyu waita mangange, Caps United yazowina pamapenalties 4-3. Nokudaro Caps United neHarare City dzapinda muSuper Cup semifinals. Mangwana Dynamos iri kutsangana neHerentals muRufaro Stadium. Triangle iri kubanda nawo zvakare neNichirut kuGibo Stadium.
Akanzi power returners we are zunzwe price relaxane mabebi ma yellow bone nice meno haiva murimi here mari yefodya pamwe landlord yaiva mari yemaroja 56 mabodoro tachinja nemaputi mukumwa whiskey here mabebi kana kuti tenga mvura newaya haikona kudzosa change iwaya ramandipaini bebi haisi danger ndine mari panapa pakumba nekubhenge apo geji riri pafara ndakazadza tengi bhegi rakaro wakunge fight ya manuchi kupunurwa homwe dzise chibage chemanuchi
nawo mumhanzi wasana uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC sezvo ngwedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vakawanda zvikuru vanoshaya wetizira kubotswana nepamusana pekuoma kwezvinhu munyika nyanzvi munyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika dzokurudzira kuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ifambire mberi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu raichoto ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah.
So we see